Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10/5/2023. Makatirira kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Ichokwadi, toti vabasa ratiri kutambudzika naro izvozvi zviri kuramba tichinzwa mashoko akawanda kuti kune chimwe chipuka chatanga chinonzi Fai.
Dzimwe nzvimbo kumaruwa dzinonzi dzaberekera ingwe, vanopikisa vachiti vari kurwiswa nevasori nevezanupf pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu.
Zvinotaura vaprofita venhema, zvinotaura mashoko emaprofita anoti gomo ibvapa uenda. Nezvo yavanotaurira kudaro haisi nyuwani, vari kudyiwa zvisingaiti wa23 August.
Asi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Ukada kuzviita uchiti unonyanywa namari, you be disappointed. Because as munhu wese anoappreciate. Vamwe vanotokutsvinyira, vamwe vanoti kana iringe mvura, vamwe vanotokudira mvura. Vashoma vanozvinzwiswa chaappreciate.
Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vovhara makomba mumigwagwa kuti vawane chouviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kune mimwe misha kunonzi kwatoberekera ingwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, sezvo vamwe vanopikisa vari kuti vatanga kurohwa nekutyisidzirwa nevasori nevatsigiri vezanupf. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vakafanira kubata chigaro chasachigaro weCitizens Coalition for Change kana kuti TCC mumasvingo vaSimon Ziki vanoti pane vanofungidzira kuti vasori nevatsigiri veZANPF vakasvika pamusha pavo nemuvhuro vakasiya vatyisidzira mhuri yavo.
Vanhu vezano vakasvika mumba pangu nezuro around something past the 3 vakasvika ndisipo, but vasiya vathreatina mhuri yangu vachitaura kuti tinotsvaka munhu uyu ende toda kumuratidza kuti 208 takamusiya ari mupenyu, this time tiri kumuuraya. Kati pano kuvhunduka kusarudza zvatinoda, nokuti kwazosvika masiya iwo vachasvika vakaneta vakauraya vakasvika vavanouraya, but change is coming.
Kugogwe mudunhu rekuMidlands, vagari vemaruwa vakaita savashadrick Mukandatsama vati vechidiki vezanupf vari kufamba mumisha yavo vachivimbisa mhirizhonga.
Kuno kwanongudziya takutotya, because vakomana vari kufamba vachiti kana tikangoruza chete kunofiwa kunodeuka ropa kuno.
Asi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugadi vati bato ravo hariti zvemhirizhonga.
Zvinotaura vaprofita venhema, zvinotaura mashoko emaprofita anoti gomo ibvapa uenda. Nezvo yavanotaurira kudaro haisi nyuwani, vari kudyiwa zvisingaiti wa23 August. Sarudzo dzaparurwa, vanhu vachaenda kunovhota, vachavhotera ZANPF, ruzhinji ruchavhotera vamunangagwa.
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vapita mutasa vati sangano ravo riri kutambira mashoko izvemhirizhonga yezvematongero enyika akawanda.
Tiri kutarisira kuti SADC, African Union neUnited Nations vaongororowo mamirirwo akaita zvinhu nekugadzirwa kwaitwa sarudzo dzemuno, vapindire kuti zvinhu zvigadzikane zviitwe mugwara rebumbiro renyika, uyezve zviitwe mumutemo unotarisirwa pasi rose, uye zviitwe murunyararo. Asi pari zvino tikona kuti sarudzo hadzisina kumira zvakanaka.
Vamwe vari kupomerwa mhosva dzemhirizhonga nemisangano Forever Association in Zimbabwe kana kuti FAZ. Mumwe anozviti mutungamiriri wesangano iri vakuda kwashe musanga varamba kuti vari kuita nezvemhirizhonga. Panyaya yekuti vari kufamba vachinyora mazita evanhu vanenge vatarisa kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti, vamusanga vati ichokwadi.
Ipapapo hapatomborina chakaipa nezvatinenge taita. As far as we are concerned, vanhu vari kudaro, each and every entity ine nzirawo yayo yainoweyawo strength yayo isachaenda kusarudzo. Saka isusu ukaona vana veduwo vanenge vakagara vari kura, vagara vasvagere pedyo nemapoling officers kwete nezeki, vanenge vari kure votarisawo avo vanoona kuti nhengo dzedu vari mumastructures edu atinoti masero ndo vavanozongomborosa vobva vati vauya kuzochekwa vongonyorawo pasi kuti auya.
Mutungamiri webato reTCCC vanozonchamisa nezuro vakashora sangano iri nekupesvedzera mhirizhonga.
Ichokwadi zvokuti vabasa ratiri kutotambudzika naro izvozvi zvekuramba tichinzwa mashoko akawanda ekuti kune chimwe chipuka chatanga chinonzi FAZ. Hanisi kuti FAZ yacho chii, iFAZ here kana kuti chii, asi tinongonzwa chinhu kuti chiri chirongwa chabva kunharaunda dzakasiyana-siyana chichiitwa naivo vamunangagwa ndo mukuru wacho amenekuti wakachironga achifambisa sei. Harisi basi rehurumende, asinozi basi rehurumende. Saka chinongova chitukwani chatakanzwa chichamuka chidengenene munyika. Zvino munoziva kuti isusu basa redu nderekuona kuti zvitukwani zvese zvibatwe zvitandwe, nekuti mukaona maitwa zvitukwani musha yo hamuna rugare.
Mutauriri wekomisheni yeNational Peace and Reconciliation NPRC vaObert Gutu vakurudzira vari kushungurudzwa kuti vamhanyere kubazi ravo.
Kana pane vanenge vachitiwo vashungurudzwa, kungava kushungurudzwa nani zvake, vane kodzero yokuuya, kodzero yokudaro, nokuti isu seNPRC tinomirira kuti tipiwe macomplaints. Kana macomplaints asvika kwatiri, tomaferefeta. Tamaferefeta toedza kuyananisa vanhu vanomhanyara nevanomhanyarirwa kuti pave nerunyararo.
Vamwe vagari vanoti kunyange vari kumhanyara nyaya dzekutyidzirwa kumapurisa hapana vanosungwa, asi vanopingisa vachisungwa. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vakwanisitaura nezvenyaya iyi vachiti vange vakabatikana. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International mugwaro raro remwedzi wapera rakati nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika nekutyidzirwa kwevanhu dziri kuwedzera uye riri kukurudzira hurumende kuti iferefete nekusunga vari kuita izvi. Pose panoitwa sarudzo muZimbabwe, mhirizhonga inowedzera, ropa richideuka. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa Gorino vari kuvimbisa sarudzo dzakachena. Vanopikisa vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mtimba.
Nekuda kwekushaya mabasa, vechidiki vemuZimbabwe maguta vanoti vave kuita mabasa ekugadzira migwagwa yaparara vachipiwa mibhadharo nevatyairi vedzimotokari avo vanenge vavanzwirawo tsitsi. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki anoita basa rekuvhara makomba mumigwagwa ndiva Tenius Munjoma, avo vanogara mumusha weveruzhinji weTinald South muguta reHarare.
Hatina zvekuita, zvingatiraramisa mukati meupenyu, but tinozongopedzisira takutora madhaka iwaya tichiisa murod. Vane motikari dzavo vanenge vari kutipawo mari.
Vawari Nchireka, murume wechidiki ane vana vashanu nemudzimai, vanoti kunyange zvakavaomera, kufamba vachigadzira migwagwa kuri kuita kuti zvinhu zvivaitirewo nani.
Basa ndakadzidza handina, asi basa ndoziva ndinoita zveplumbing, daga boy, flow ndoisawo flow, kuchera mugodhi ndochera, kuchera magomba ndochera, masoka wayi ndinochera. Saka dzizvozvo ndaimboita zvekumining kumazowe. Asi ndinoona kuti kunoda kuona kuti pasi pachenzo kwakutyisa, ndimunhu anorwara, ndimunhu anonwa mapirisi. Handamuna anokwanisa kundibatsirawo. Saka zvemaparodi izvi pandonwa mapirisi ndikazongo ndimwe ndakanoitawo zvimwe ndakanoita, asi basa remapoti ndinoona kuti zvizenge zvinani.
Asi vachireka vanosvivirawo kuti dai vawana basa rekuzviitira kuitira kuti mhuri yavo naivo vararame zviri nani. Muzvare Faith Nyanete vanotiwo naivowo havachisina dzimwe nzira dzakachena dzekuti vawane raramo kunze kwokuitawo zvekugadzira migwagwa yadai kuparara munharaunda dzavanogara dzakaita seAshton Park.
Vanhu vazhinji zvinoitwa nevakadzi vanoita kakuita kakuda kuzvishora, asi manje Mwari hadaro manje. Kozi nini zvandinotenda zvekuti hapana basa rinoitwa nemurume mugadzira asingagoni, pfungwa dzako chete. Ende tinge takapiwa zvipo zvakasiyana. Vamwe vati simba wakarwana kupiwa, mwaka tinotika kuti zvekudhaka nani tombobate zvekudhaka, bati Mwari anosika vanhu zvakasiyana.
Muzvare Nyanete vanotiwo mari handibedzi inoita kuti vanhu vakaita saivo vawanikwe vachigadzirisa migwagwa.
ukada kuzviita uchitononyanywa namari, you'll be disappointed. Because as munhu wese anoappreciate. Vamwe vanotokutsinyira, vamwe kana rimwe mvura, vamwe vanotokudira mvura. Vashoma vanozvinzwisa chaappreciate. Saka for me, yes, appreciation inodiwa because basa racho rinorwadza. Because kudiga-diga kuchipisa and all that. But because une passion, kuchinisha ndakaona everything chodaitwa nepassion.
Mumwe wevechidiki muZANU-PF vataura ikandishaya. Vanoti havana chakaipa chavanoona pakushanda kuri kuita vechidiki vachivhara makomba memigwagwa yadai kuparara mumaguta.
Mukatarisa vechidiki vese vanovhara mapotwa, vanhu vanoda nyika yavo pamoto. Vazhinji vacho kana kuti vese ndevedu veZANU-PF. Ivo havavhare mapotwa vachikumbira mari, uyezve havavhare mapotwa nekuti havaende kubasa. Kwete, vari kuvhara mapotwa nekuti vanoona kuti anovakanganisa mafambiro ivo pachavo. Vanovhara mapotwa nekuti vanonzwisa kuti anofanira kunge aine basa rekuvhara mapotwa. Inove kanzuru yeCCC, kanzuru yeMDC yakundikana iri kungoba mari.
Asi vaElvis Mugari vanova mumwe wevechidiki muCitizens Coalition for Change vanoti ivo zviri kuitwa nevechidiki vachizvipa vega mabasa ekugadzira migwagwa yemumaguta zvinoratidza kutadza basa kweZANU-PF.
Munyika iri kushanda zvakanaka. Vana vechidiki vanhu vane pfungwa dziri progressive dzekuti vanoda kuvaka nyika yavo. Ndosaka tichiona vachivhara maportals muZimbabwe. Saka izvozvo zvinoratidza kuti pfungwa dzavo ipfungwa dzekuda kuona budiriro munyika mavo. Asi hurumende yavo inovaregerera. Hurumende yavo munangagwa iri kutungamirira Zimbabwe iri kuvaregerera, isi kuvapa mikana, nekuti yatadza zvachose kuvhura mikana yemabasa ekuti vechidiki vaone zvokuita muupenyu hwavo.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruende vanoti harizi basa remunhu wese wese kugadzira migwagwa yemumaguta, asi kutindire makanzuru.
Basa rekugadzira mugwagwa rinotarisirwa kunge richiitwa nekanzuru yeHarare. Tinoona mayutsu vachipinda murodhi vachigadzira, izvi hazvisi pamutemo, vachibhadharisa vanhu.
Varuende vanoti kanzuro yavo haisi kuwana mari kubva kuZimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA yekugadzirisa migwagwa yeguta ravo. Studio 7 haina kukwanisa kubata veZINARA kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa munyika, izvo zviri kupa kuti vechidiki vatsvagewo nzira dzinovararamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti China yatendera mamwe makambani anorima michero kuti atengesere nyika iyi. Padande mutande remuzinda wenyika iyi muHarare, China yaburitsa mazita emakambani ari kubvumidzwa kutengesa michero anosanganisira Bishop Stone Estates, BK Kahoot PL, Broadbridge Investments, TA, Mazoe Citrus Estates, nemamwe. Bepanau rechronicle rine nyaya yekuti kambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA inoti ichaita hurukuro nedare reparamende dzakanangana nekujekesa mashandiro ayo. Izvi zvinotevera tsamba yenyunyuto yakanyorwa nevamwe vari pamudyandigere vachiti havasi kufara nekutadza kutora mari dzavo, uye vachitivo mari yacho yavari kupiwa neNASA ishoma. Bepanau repadande mutande reZimLive rine nyaya yekuti mumwe mudzimai Christine Yolanda Gumira ane makore makumi matatu akapfurwa akafa mumugwagwa masikati machena muCape Town, South Africa nemusi wa25 mwedzi wapera, uye anonzi chizvarwa cheZimbabwe. Bepanau iri rinoti mudzimai uyu ainge amboudza mapurisa kuti pane raimutyisidzira mushure mekunge ati aida kupa uchapupu panyaya yemumwe mupurisa ainge apfuura shamwari yake. Iko zvino yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Munhu anopulana zvikawanda zvikaita 1000 asi Mwari vanozvikrash nepulani 1. Uye zvinotoreva izvo kuti chamisa kuti awine ngaapfugame namata mukomana isaibvi pasi uzile. Vanhu vaonawo muofisi imomo vazile. Mwari vanozungunisa. Vamwe vanhu mubhaibheri imomo vakazomhanya vachienda panzvimbo vasikasviki nemahachi vechimhanya kuti vasvikunga vatsvake maKristu zvichitadza. Saka iwe mwana wamai vanga isaibvi pasi kuti Mwari ndimi makandisika, Mwari ndimi makasika nyika yeZimbabwe. Kotinongotambwa sei nemi, kutambwa sei vanhu tichitambudza tiri nhapo kamuZimbabwe kunyika yatakazvarwa. Izvozvi vamwe vanofamba vachienda kuvasikadi nekuti hapana chekuita pamba. Saka namata mukomana isaibvi pasi, Mwari anokupindura chete. Munhu angagwa akayamba kuti mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuti ape vanhu vake vanenge vachida kuti vawine vanokambena pasina.
Kana muchitonga muchatonga ikoko kuno aditongwe opposite. Masimba enyu achashanda ikoko kuno aditongwe opposition party. Twaba! Atitongwe opposition party. Hazviite kuno kuZimbabwe. Anzwa pane henga wabude mujeri hechichi. Iwo anongonyora madziro eparliament zvipeze. Kunyora madziro eofisi. Vanofira imomo apana. Pamberi nekutonga. Mungandi apana. Kana muchitonga muchatonga iko, muchatonga iko kwokujoni noti kuno.
Mazera studio 7 apa. Gore rino inhangu maonero angu sedunga munhu ndinoona kuti gore rino rakaipa. Gore rino rakaipa pana election apa. Mauyera angu ndinoona kuti MDC vari kuzvivhukira nenyaya yekupedzera masankisheni nokuti vanhu vazhinji tonza chero matinofamba vanongotaura nyaya yekuti tiri vemdc but tiri kungofa zvemishana, tiri kungotambura. Saka dai vanga vachibatana pakuti vanhu vedu vasapane zvarava kutivhotera zvino, saka tiri kungovhotera ZANUPF zvotori nani nokuti todowana 1, 2, 3 dg. Saka vemdc gore rino maonero angu ndinoona sekuti pakaipa nekuti ZANU yakasunga musana.
Makadii vashamarari vestudio 7, makadii makadii mose koko. Nauya ndaya nayo ndeyekungoti uyu anozviti munangagwa uyu ari kungonyanya kudei kumachechi. Ari kufamba kumachechi nguva inoi yekuti takuda kuvhota achindovapa mari kuti awane vatsigiri kuva machechi. Zvinombofamba sei?
anotosvika vanotundu vachiti takagadzira marodhi nekupa vanhu mazitisheti asina basa rose tinodya mazitisheti reiwawo tinokwanisa here kufamba mumarodhi anogadzira iwawo tisina chunhu kutine nzara.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina divi ratinorerekera. Vateereri, tumirai mazwi kana kuti mashoko enyu paWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotumira mashoko muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musanyanya kurebesa mashoko enyu amunotumira. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vanonzi vakafa mushure mekunge imwe ndege diki yemhando yeCessna Citation yadonha mudunhu reWest Virginia muAmerica nezuro. Ndege iyi inonzi yakambotenderera matunhu akawanda uye ikabhururukawo munzvimbo dzisingabvumidzwe muWashington DC. Ndege dzehondo dzakambotumirwa kuti dzione kuti chii chainge ichiita kuti ndege iyi irambe ichitenderera, asi dzinonzi handidzo dzakaidonedza. Kunyange hazvo dzakakanda bambo kana dzichiedza kuzivisa mutyairi wendege iyi kuti ainge achibhururuka munzvimbo dzisingabvumidzwi. Zvinonzi ndege iyi yainge ichingobhururuka yega, uye hapasi kuzivikanwa kuti chii chakaita kuti mutyairi nevamwe vanhu vaivo mundege umu vatadze kufema zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzendege dzinoti vatyairi vendege vanogona kutadza kufema zvinoita kuti vagume vafa vakasawana mweya kana kuti oxygen nekukasika. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu vemuHaiti vanonzi vave kutora mutemo vachisa mumaoko avo zvichitevera kutadza kutora matanho kwemapurisa kusunga vari kuita zvechigevenga vachiuraya vanhu, kuvabata chibharo nekuvabira. Mimwe misha yemuHaiti inonzi nevagari yave kurambidzwa kupinda vanhuwo zvavo pasina chikonzero chakati tsvikiti. Muguta guru renyika iyi Port-au-Prince, chikamu chinosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% chinonzi chiri pasi pevanoita zvechigevenga ava. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yevanhu vari kuuya kuzotsvaga upoteri muAmerica rinova dambudziko rinogara rakakonzera gakava pakati pebato remaRepublicans neremaDemocrats. MaRepublicans anoda kuti padzikwe mitemo yakaomarara kudzivirira vanhu kuti vasapotere muAmerica, asi maDemocrats anoti panofanira kuitwa zvinochengetedza kodzero dzevapoteri. Kubva muna 1988 vanhu zviuru zvisere kana kuti 8,000 vakafa paboda reAmerica neMexico kudivi reTexas vachiedza kutsvaga upoteri muAmerica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanogara kuTexas. Tatanga nekuvabvunza nezvekufa kwevanhu pabhodha reAmerica neMexico.
Ufa wakadai kuitika kumabhodha uko runokonzerwa nenyaya yekuti vanhu vanenge vachida kupfuura bhodha reAmerica vachishandisa dzimwe nzendo dzinoita senge dzisina kunyatsomira zvakanaka, pachirungu dzinonzi dziri dangerous. And tinoona kuti vakawanda vacho vanenge vachibva vachisvika pabhodha ipapo vanenge vachibva nzendo dzakareba, uyezve pavanozosvika pabhodha apa vanenge vachiexpecta kubatsirwa, and vakashaya rubatsiro rwacho irworwo ndo zvimwe zvinhu zvinozoitisa kuti vanhu vazofa nekuonekwa vachiona dzimwe tsaona dzakasiyana siyana. Uyezve tinoziva kuti kuno kuTexas my weather condition, especially kana ari musama haana kumira zvakanaka, kunopisa zvinoshura zvokuti kana vanhu vakasawanika rubatsiro ipapo zvinokonzesa rufu.
Ko chii chinopawo kuti iro dambudziko iri rinetse kugadzirisa muAmerica revanhu vanenge vachida kuedza kuti vatsvage upoteri?
Tinoona kuti tichitarisa kumabhodha ikoko kune vanhu vakawanda vanenge vachida kutsvaga upoteri panguva imwe chete, and the system yeAmerica yeimmigration inganzi high system iri so much yatingati helpful, nokuti pane atingati nyaya dzakawanda dzawanikwa dzichitongwa kana kuti dzine mabacklog. Saka kana vanhu vachisvika paborda ipapo tinoona kuti zvinhu zvinoitsa kuti munhu amire nguva yakareba asati aprocesswa neimmigration. Saka izvi ndo zvinozokonzesa kuti paite madelays akadai so kuti vanhu vanonoka kuprocesswa kuti vawanikwe vachiwanikwa rubatsiro paborda.
Vanhu ava tingati vari kungobva kunyika dzekuLatin America here vanenge vachitsvaga upoteri kana kuti nekune dzimwewo nyika dzisiri muLatin America?
Pane nyika dzakasiyana siyana. Tozva kuti pane vanhu vari kubvawo kunyika dzakaita sana Haiti, vanhu vari kubva kunyika dziri kuAfrica dzakasiyana siyana. Kunyange vekuZimbabwe chaiyo chaiko vanokuwanikwa varipo pabhodha ipapo, but nyaya yekuti dzimwe nyika dziri muLatin America dziri padhuze neAmerica ndo zvinotoonekwa zvichiona vanhu vakawanda vachikwanisa kuuya vane uwandu hwavo, and zvichionekwa kuti ndivo vanhu vanozoonekwa vachinzi vakawanda pabhodha nokuda kwekuti nyika dzavo dziri padhuze neAmerica.
Ivo vanenge vachitsvaga upoteri ava tinoona dzimwe nguva vanotumirwa kunana Washington DC nenzvimbo dzakasiyana siyana neiro dunhu reTexas, zvinenge zvichinyatsofamba sei?
Izvo zvakadai so zvinhu zvinopawo zvisingaitiwi, nekuti kana munhu atopinda muno muAmerica ane right yokuprotektwa nehurumende. Saka zviri kuitwa neTexas zvoku aonekwa vachiisa vanhu mumabhazi vachiendesa kune amwe matunhu kana kuti amwe macities or states, zvinhu zvinova zvinotoafekta zvekare marights emaimmigrants, because kuuya uchitsvaga upoteri haizi mhosva. And kana munhu atotsvaga upoteri zvinoreva kuti munhu iyeye antwe nenyaya dzakewo dziri kutomunetsa kana kuti antori mudanger. Saka kana akazouya achiiswa mune dzimwe macities pasina atingati mamajors anova achiiswa kuti vawanikwa vachibatsirwa, ndo zvimwe zvinokwanisa zvichikonzesawo zvekare kuti paite atingati pachirungu perpetuation of suffering yemunhu iyeye. Saka tinoona zvekare kuti mumatunhu ayo kana kuti mastates vari kubatsirwa zvavo, vari kusvika vachiiswa mumahotera, but chiri kunetsa manje ndechekuti kana vadaro manje nyaya yavo yeupoteri haichanyanyo kufamba semafambiro ainge achiita. Tiona vachiita madelays kuti munhu achikwanisa kuva achipotera nyaya yake, kuti kana apoterawo zvekare azokwanisa kuva achipuwa mvumo yekuzoshandira kuti azowanawo mari yekuzochengetedza zvinhu zvinova zviri kudhileya nekuda kwekufambiswa-fambiswa kwavari kuita vachibva pabhodha reTexas vachiendesa kuna mumatunhu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dzimwe nzvimbo kumaruwa dzinonzi dzaberekera ingwe, sezvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri vebato reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti vari kuzorwa mafuta yenguruve yavasina kudya, vachiti vanopikisa vari kutya kukundwa sarudzo. Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vave kuvhara makomba migwagwa muHarare kuti vakwanisewo kuwana chouviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichagupai dzimwe nhau. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.